chekwata ichi chakaita mangage 0-0 nema Flames mupira stadium mumutambo wekwedzana simba wegadziriro yemitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo iriko munambudzi. Gadziriro yeZimbabwe yaive isina kumira zvakanaka mushure mekunge vatambi vakawanda vemhiri kwemakungwa vakatadza kuuya nezvikonzero zvakasiyana siyana. Muongorori wemutambo wenhabvu vatakudzwa mushinga vanoti vaizviziva kuti hapana chinobuda pamutambo nemaFlames.
Mutambo uyu ndaizviziva kuti hapana chinobuda nekuti vakatora time vachingopokana pakana kuti maendera vakaita ikoko akasina kumira zvakanaka.
Chekwata chakaenda kuMalawi chakaita zvekuunganidzwa zvekutamburira vamwe vatambi vakashevedzwa kwasara mazuva maviri chete. Vatambi vakaita saKnowledge Musona, Macaulay Bon, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Tendai Darikwa, Prince Dube naTerence Jugamanja havana kuuya kumutambo wekwedzana masimba uyu. Muteveri wechikwata chine mukurumbira cheDynamos vaStellan Machona vanoti mutambo uyu waifanira kuve wakamiswa sezvo vatambi vaidiwa vasina kuuya.
Vakatambisa zvavo nguva apa vangasikafanira kutombonda kutamba bhora iri bhozi. Maplayers achari kutamba kuti hazvikava kutamba neAlgeria saka vakatowesa mari yenyika vachienda kuMalawi kunotamba bhora risina basa riri.
Asi vamwe vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Teenage Adebe, Kama Billiard naAlex Mdimu vaivemo mumutambo uyu. Zimbabwe ine mitambo miviri yeAFCON yakakosha zvikuru neAlgeria mwedzi unouya uye nyika iyi ndiyo ine mukombe uyu. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nhasi chapinda mukamba kugadzirira mutambo wavo nePakistan uyo uriko musi wa30 gumi guru. Vatambi vechikwata ichi vari kugariswa kwavo vega uyezve havasi kutenderwa kushanyirwa kuchityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Chikwata ichi chine vamwe vatambi vari mukurumbira vakaita saBrendan Taylor, Elton Chigumbura, Sean Williams, Chamu Chibaba, Craig Ivan, Blessing Zarabani naSkanda Raza nevatambi vari kukura Wesley Mundevere, Richard Ngarava, Milton Shumba naFaraz Akram. Chikwata ichi chakapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo chakasangana neSri Lanka. Mitambo yezuva rimwe iri kutanga musi wa30 gumi guru ichererwa nemitambo yemat20 musi wa1 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.